105 UTC right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 17, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 munyika vave zana nemakumi matatu nevaviri.
Kwataita kubumbiro resatiri nderekuti tiri kuchema nekuti tanzwa vanhu vekuZimbabwe vachichema zvikuru nenyaya yekuti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa. Asi hatisati tanzwa vatungamiriri vachitaura kuti pane zvimwe zvavari kuita kuti vanyatsotarisisa kuti chii chiri kuitika munyika yeZimbabwe.
Vatungamiri veSADC vopeta musangano wavo wepagore vasina kuzeya Zimbabwe.
Tisi kunyanyoiona seresponsi yehurumende nokuti nyange kutaurwa kwazvaitwa zvainzi ini ndiri kuti zvakati zvinenge zvaingobvawo kuofisi kwavo.
Kunetsana pakati pekereke yeRoma nehurumende kuenderera mberi. Kudarira pavaJacob ngarivhume mukana wekubvisa mari yechibatiso here nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nezuro kuvulawayo neManicaland nechirwere cheCovid-19 zvichireva kuti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino hwave pazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132. Harare ndiro dunhu rine vanhu vakawandisa vafa vanosvika makumi masere nemumwe kana kuti 71 richiteverwa neBulawayo ine vanhu makumi maviri nevanomwe kana kuti 27. Masvingo ndiro dunhu chete munyika yose risina kana munhu mumwe chete ati afa nechirwere cheCovid-19. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika pazviuru zvishanu zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 5261. Vanhu vapora nyika yose vanosvika zviuru zviviri zvine makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 2092. Kupararira zvakanyanya kuri kuita chirwere cheCovid-19 kuri kuuya panguva iyo kurangwa mabasa kwavana mukoti navana chiremba kwave kuda kusvika mwedzi miviri vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa uye kushaya zvikwanisiro muzvipatara. Mukuru weHealth Services Board iyo inoona nezvemashandiro evashandi vemuzvipatara, Dr. Paulina Skosana, vaudza Studio 7 kuti iko zvino havasi pabasa nekudaro havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga sezvo nhari mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vadarika zviuru makumi maviri nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevana kana kuti 25,644. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe ane zviuru mazana masere kana kuti 21.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi manomwe kana kuti 170,000. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 775,000 kuchitiwo vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni gumi nematatu ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 13.6 million.
Direct from Washington, the voice of America,
Musangano wechimakumi mana weatungamiri wenyika dziri muSADC we40th Ordinary SADC Summit Heads of State and Government waitwa nasi uchitungamirwa neMozambique vatungamiri vachisangana padande mutande nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nyaya yekutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe haina kutaurwa nezvayo kunyange hazvo masangano nevanhu akawanda kuchamembe kweAfrica vanga vachikurudzira kuti ive panhaurwa dzeSADC. Hurumende yeZimbabwe yagarawo iri kuramba kuti munyika hamuna kugadzikana uye kuti iri kutyora kodzero dzevanhu. Mugwaro rezvatenderanwa kana kuti communique raburiswa mushure memusangano uyu, SADC yati iri kuda kugadzirisa nyaya dzinosanganisira yematororo ari kurwisa hurumende yeMozambique, kusagadzikana muLesotho neDRC uye kunetsana nenyaya yemuganhu pakati peZambia neDRC. Gwaro iri ratiwo SADC inoda kusimbisa nyaya dzekuti madande mutande asashandiswe kukonzera kusagadzikana mudunhu. Vatungamiri ava vatenderanawo kuzadzikisa zvimwe zvibvumirano zvebudiriro munyaya dzezveupfumi. Mutungamiri weMozambique vaPhilip Nyusi vatorawo usachigaro weSADC kubva kumutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli. Mutevedzeri vavaNyusi mutungamiri mutsva weMalawi vaLazarus Chakwera. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapawo usachigaro hwekugadzikana kwedunhu kana kuti SADC Organ on Politics, Defence and Security Cooperation kumutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi. Mutevedzeri wavaMasisi mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa. Dingindira regore rino rakanangana nekusvitsa makore makumi mana sangano iri raumbwa kuumba runyararo nekugadzikana pamwe nekusimudzira budiriro nekushingirira mumatambudziko kana kuti 40 years building peace and security and promoting development and resilience in the face of global challenges. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata Sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Global Network rinove rimwe remasangano anyorera tsamba kuSADC achida kuti nyaya yeZimbabwe ikurukurwe nezvayo, Dr. Vusimuzi Suvanda, kuti tinzwe kuti vanoti kudii nekusakurukurwa kwenyaya yeZimbabwe sezvavanga vachikurudzira.
Kunyorera kwataita kubumbiro reSADC, kunyorera vatungamiriri venyika dzemuSADC, nderekuti tichikuchema nekuti tanzwa vano kuZimbabwe vachichema zvikuru nenyaya yekuti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa. Asi hatisati tanzwa vatungamiriri vachitaura kuti pane zvimwe zvavari kuita kuti vanyatsotarisisa kuti chii chiri kuitika munyika yeZimbabwe. Izvi zvinotiita kuti tinyunyute nekuti tikuona kuti SADC haisi kubatsira vanhu, inongori bumbiro renyika dzemuno muSouthern Africa rinongogara chete richitaura zvinofadza vatungamiriri risingatarisi kuti vanhu vari kuchema nechii. Ndosaka tavanyorera nhasi kuti sezvo vachigara nhasi ngavasagare chete kuti vachingochinjana chisimba nekuti ndiani akabata, asi ngavaterere kuchema kuri kuita vanhu.
Tanzwa kuti SADC haina kukurukura nyaya yeZimbabwe sezvamanga muchitarisira. Zvii zvamaa kutarisira kana zvamuchaita padanho iroro?
Sezvatanga tichitarisira kuti kana vatungamiri venyika vachiri kufunga kuti vanhu zvinhu zvokungoshandiswa zvokuti vanoita madiro, zvichaitika kuti vasatomboitaura nyaya iyoyo kana kuti varidze kuti vatonzwa kuti kune zvichemo zviri kuenda kwavari. Saka kubva pari zvino, nekuti tanga tichionyora tata kunyora kake chipiri akati tichivanyorera, saiko zvino tichavanyorera zvakare tichivazivisa kudarikidza nemutungamiri wavo mutsva president wekuMozambique kuti kubva pari zvino tichatora masteps ekuti titaure nevanhu vemuSADC nemaorganizations emuSADC kuti titi at least now petition inoSADC and tivaratidze pose pavari kutadza and tivaudze kuti sevanhu tiri kuona kuti vari kutadza basa ravo, saka hapana chikonzero chekuti vagare.
Tinonzwawo hurumende yeZimbabwe ichiti munyika hamuna matambudziko. Sei imi muri kumanikidza kuti mune matambudziko?
Hongu hurumende iri kuti hapana matambudziko, asi kana tikatarisa tsamba yanyorwa naSenator Mutsvangwa yavanga vachitotukana nemabhishopu chaizvo kuti aiwa varoda kugwisanisa vanhu, inotoratidza kuti pane matambudziko nekuti havainyora tsamba uye isingafambirani nezvanyorwa mutsamba yanga vachipindura. Uyezve tine vanhu vakawanda vakasungwa, vamwe vasina kupiwa bail vakafanana naHopewell Chingono vanova majournalist nanangarivhume vatungamiriri veTransform Zimbabwe. Izvi zvinoratidza kuti mune dambudziko. Uyezve president chaivo mutungamiri wekuZimbabwe Svondo Ntarika vakabuda vachiti aiwa pane masimba akasviba madark forces avakafa kufananidza nechirwere checovid kuti ari kutambudza nyika yeZimbabwe. Saka havagoni kuti vati aiwa pana matambudziko, matambudziko ariko.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vusumuzi Siwanda, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mabishop ekereke yeRoma anoti akamirira mhinduro kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pagwaro ravakanyora vachiti mhinduro yegurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avaitambire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mabishop manomwe ekereke yeRoma achimirira matunhu avo akanyora tsamba kana kuti pastoral letter achitaura kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika. Mabishop aya anoti Father Robert Ndlovu vemuHarare, Father Alex Thomas vekuBulawayo, Father Paul Horan vekwaMutare, Father Michael Mbasera vekuMasvingo, Father Albert Serano vekuHwange, Father Rudolph Nyandoro vekuGokwe naFather Raymond Mupanda sekwa vemuchinoi. Mutsamba iyi vanoti havasi kufara nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika, vachiyambira hurumende kuti kurambidza vanhu kutaura zvavanoda kunoita kuti zvinhu zvirambe zvakaoma munyika. Vachidzokorora mashoko egamba rekurwira kodzero dzevanhu muAmerica muchakabvu John Lewis, mabishopi aya akati pachine rwendo kuti zvakarwirwa nevanhu muhondo zvizadzikiswe kana kuti the march is still on. Munyori mukuru nemutauriri wemabhishopi Father Frederick Nchiromba vanoti mashoko ekunyomba akapindurwa naamai Mutsvangwa mashoko avanoti haasi hurumende vachiti vaitaura zvavanofunga vega.
Tisi kunyanyoiona seresponsi yehurumende nokuti nyange kutaurwa kwazvaitwa zvainzi ini ndiri kuti zvakati zvinenge zvaingobvawo kuofisi kwavo.
Father Chiromba vanoti vari kutarisira kupindurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Mbune sezvo nyaya dzavakataura dziine chekuita nechimiro chenyika yose. Vachipindura mabhishopi aya nemugovera, amai Mutsvangwa vakati mabhishopi aya ainge apindwa nemweya wetsvina wekuda kupesanisa vanhu pamwe nekuda kuti marudzi apandukirane sezvakaitika kunyika yeRwanda mugore ra1994 kukafa vanhu vanosvika zviuru mazana masere. Patabvunza amai Mutsvangwa kuti vachiri kumira nemashoko avo here uye kuti mashoko avo anomirira hurumende here, vachiti vatumire mibvunzo panhare mbozha sezvo vari kubvunzwa nevanhu vakawanda asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Asi mukuru wezvekuburiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vati vanomira naamai Mutsvangwa.
Zvokuti maRoman bishops angava ndeve Roma kana kuti ndevechi, hatingati nyika ine crisis kane kuti vashaya chegumi kuchechi. Vanhu vari mulockdown uye vanhu vari kutozviriritirawo nemhuri dzavo zvinhu zvakaoma mulockdown munomu nekuda kwecovid-19. Zvino havangatika kana vashaya chegumi vochitanga kuti nyika yaoma, nyika yaoma.
Asi mabishop aya awana rutsigiro kumasanga nemakereke akawanda anosanganisira Zimbabwe Divine Destiny Evangelical Fellowship of Zimbabwe neZimbabwe Council of Churches, ayo anoti chokwadi chinofanirwa kutaurwa zvisinei kuti chinobata ani. Vamagaya veZimbabwe Divine Destiny vanoti vanotsigira zvikuru gwaro rakanyorwa nemabhishopi eRoma, vachiti gwaro iri riri kutaura zvakaitika uye zviri kuitika sezvo paine vanhu nhasi vari muchirongo vasina mhosva asi vamwe vakapara mosva vasiri muhusungwa.
Notsigira tsamba yakanyorwa nemabishop vachiratidza huipi hwatekeshera munyika.
Mabishop aya anopedzisira mugwaro ravakanyora vachiti vanoshuvira runyararo munyika, kutaurirana pamwe nekubatana kwevanhu vachivaka nyika pamwe chete, izvo vanoti hazvisi kuitika pari zvino. Akasi kekutanga mabishop achinyora gwaro rekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika, sezvo vakambonyora gwaro rakadai apo vaimbe vemutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe avo vaive mukatorike vachitonga. Muhurumende mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye mutauriri webato reZanu PF vaPatrick Chinamasa inhengo dzekereke yeRoma. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
vashongi vedare ramagistrate muHarare vaTrinus Utawashe vave kutarisirwa nemusi wechishanu kuti vape mutongo wavo wekuti mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yavangaruvhume yanga iri mudare zvakare nhasi gweta ravo vaMoses Ngomo vachikumbira kuti vaburiswe mujeri rechikurubhi Maximum Prison sezvo kuratidzira kwavanonzi vaironga musi wa31 Chikunguru kwakadarika pasina kana mhirizhonga. Dare iri nerepamusoro akamboramba kupa vangaruvhume mukana wokubvisa mari yechibatiso, asi vaNgomo vakumbira kuti vabvisiswe madhora zviuru zvishanu semari yechibatiso pamwe nekuti vagare kumba kwavo kuWaterfalls kwavakasungirwa uye kuti vaende kunozviratidza kamwe chete pasvondo kumapurisa. Asi muchuchusi wehurumende vaMichael Reza vapikisa kupiwa mukana wokubhadhira mari yechibatiso uku vachiti kunyange hazvo musi wa31 Chikunguru wakapfuura pane boka rakaumbwa rinonzi July 31 Movement ravanoti rinogona kuda kuramba richikurudzira kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro. VaNgomo vaudza vatori venhau kuti mutongo uchapiwa svondo rino.
Dare ratipa mukana wokuti tipe umbo watanga tinawo, tapedza dare rikabvara tichatipa mutongo nemusi wechishanu musi wa21 August.
Vatiwo zvisinei nemutongo wakapiwa nedare svondo rapera wekuti vangaruvhume vawaniswe zvekudya pamwe nekushanyirwa vari kujeri rechikurubhi izvi hazvisi kuitwa. Vachiti vekujeri vakati vangaruvhume ngavaite zvekudya zvekutenga pamadande mudande izvo vati zvinoda mari yakawanda.
Vekujere vanoti chikafu chinogona kungouya kana chatengwa online chichiunzwa nevanhu vekuzvitoro kwete nehama. Izvi hazvisizvo zviri paorder yakabva kuhighcourt. Zvakare hama dzavo dzakanzi nedare dzine kodzero yekuvashanyira. Asi patakaenda vaMaingarivhume nezuro vakarambidzwa.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vati hazvina kunaka kuti vemajere vasatevedzera zvinenge zvataurwa nedare vachiti kuzvidza dare.
Havakwanisi kuchinja zvataurwa nedare. Kana dare ratinonga apiwe nechikafu chinobva kumba kwake nehama dzake vanofanira kubvumidza zvataurwa nedare. Kana vachipokana nemutongo wedare vanofanira kuinda kukoti.
VaNgaruvhume vakasungwa mwedzi wapera pamwe nemutori wenhau vaHopo Chingono vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira. Asi vaviri ava vanoti kuratidzira ikodzero iri mubumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Musangano wekudoma zviri pamutemo vachamirira bato remadhemocrats musarudzo dzemunambudzi muAmerica vaJoe Biden pamwe nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris uri kutanga nhasi muAmerica uchipera nemusi wechina. Asi zvose izvi zvichiitwa padande mutande nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checoronavirus. Nhasi vari kutarisirwa kutaura manheru ano vanosanganisira vaBernie Sanders uye mudzimai wevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama amai Michelle Obama. VaBiden vari kukwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vanenge vakamirira bato remaRepublicans. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vatawanda dzokora.
Democratic convention yakakosha nekuti ndo kunoitwa mafinal nominations vatungamiri vachaenda kunoguma elections emuAmerica. Azvinongoratidza democracy iri muAmerica kuti chero kuine COVID-19 hakuna chiri kumira kuita. Tiri kuonawo zvakare kuti iyi ndo convention yekutanga iri kuitwa munguva yeCovid ende ichaitwa virtually vanhu vasangasangane. Izvi zvinobva zvatiratidza kukoshesa kunoita vanhu vekuAmerica kuti vanhu vavo vasafe neCovid.
Munoona Zimbabwe ichidzidzei pane zvatiri kuona zvichiitika muno muAmerica?
Tinodzidza kodzero yevanhu kuti vanhu vanofanira kupiwa mukana wekusarudza munhu wavanoda pasina kumbunyikidzwa, pasina kurohwa, pasina kupiwa mari kuti votera munhu akati. Toendawo kuCovid tiri kuona kuti isu kuZimbabwe hatisi kunyatsokoshesa ende izvizvi handisi kutaura hurumende chete, ndiri kutaura chero kuvanhu vachiri kuenda kumarufu vachinobatana maoko vachiita sei nehurumendewo.
tinoona zvakare kuti Joe Biden takaona vachisarudza mudzimai savaisi wavo. Zvingabatsira sei izvi?
Apa madhemokrati nava Joe Biden vakaratidza umhizha hwavo mupolitics. Vakaita hunonzi utsuro magenga chaiwo. Vakaona kuti vaJoe Biden vari kunzi vati kurei kumakore nekuti vane makore 77. Vachibva vanotora mwana mudiki ane makore 55. Zvina kuperera ipapo, vakamala Harris ndo vachaita mudzimai wekutanga kuita vice president. Saka vanenge vakabva vapata zvakare kumadzimai kwese, vakabva vaisa mudzimai ipapo, vachibva varatidzawo zvakare kukoshesa kwavanoita madzimai. Toenda kunyaya yerest, vakamara havasi murungu chaiyo muno muAmerica. Saka vanobva vabatawo zvakare vanonzi maimmigrants aya akazara muno muAmerica. Ende nekudaro vaJoe Biden vatovo pamberi savaTrump.
Havanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Wandu evano vafa kuSomalia mushure mekunge chikwata chinofurikidza mwero cheAl-Shabaab charwisa imwe hotera ine mukurumbira yeElite Hotel muMogadishu nezuro wasvika pagumi nevatanhatu. Motokari yainge yakatakura mabhambu yakaputiswa. Vanhu vana vainge vaine pfuti vachibva vabuda vachiridza pfuti nekuuraya vanhu. Vanhu vose vainge vaine pfuti ava vakaurayiwa. Mumwe mutori wenhau akabatwa nechirwere cheCOVID-19 anoti ari kusarurwa munzvimbo yaanogara uye akatorambwa nemusikana waaifanirwa kuroora mukupera kwegore rino nepamusana pekuti ainge abatwa nechirwere ichi. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Kudzai madziviri anoti akaongororwa pamwe chete nenhengo dzekomiti yeparamende pakiriniki yemugweru akazoshamiswa achiona zita rake rakanyorwa padande mutande achinzi aive atapurirwa COVID-19. Madziviri anoti pakatanga veruzhinji kuziva kuti aive neCOVID-19 vanhu vakawanda vakabva vatanga kumusema.
Pare zvinondapora kuti ndikwanise kufamba kuti ndiendewo kana kuzvitoro handisi kukwanisa nekuti vanhu vanenge vachindinongedzera vachindipa mazita.
Madziviri anoti musikana wake waaida kuroora mukupera kwegore akamuramba netsamba mbozha yaakatumira parunhare mbozha achiti aiva asisakwanisa kuendera mberi nezveurongwa rwokuti varoorane. Madziviri anoti pakabuda nyaya iyi iye aiva asati ava kuratidza kurwara asi akazotanga kurwara achirwadziwa muchipfuva akatomboedza kutsvaga rubatsiro kumakiriniki emubudiriro asi hapana akaya kuzomuona.
Ndatanga kurwara ndakabva ndatanga kushandisa atoti mahome remedies. Mushure memazuva matatu ndopa ndakatanga kuzonzwa chipfuva changu chorwadza nemusoro worwadza. Semunhu ane chirwere cheshuga ndakatanga kufonera vanoita nezveutano ndichiti vaya vandione. Kufona kwandakaita kwese ikoko hakuna unza pundutso nekuti hapana akakwanisa kuuya.
Madziviri anoti akazoguma atsvaga hama neshamwari dziri mubazi reutano zvakazoita kuti awane mubhedha kuchipatara chepari renyatwa uko kwainzi kwakazara asi akakwanisa kuwana mubhedha ndobva aiswa pamushini wekufema. Madziviri anoti hapana kana mushonga wakapiwa kunze kweparacetamol yokupodza marwadzo. Madziviri anoti akaona vanhu vaifa zuva nezuva zvinova zvimwe zvinhu zvakakonzera kuti asapora nekukurumidza nokuti aifunga kuti haabude muchipatara ari mupenyu. Munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti pari zvino hapasati pave nemushonga weCOVID-19 asi pane mamwe matanho avakadzidziswa nesangano reWorld Health Organization anovabatsira kuziva kana munhu ari kurwara neCOVID-19.
Samara guidelines World Health Organization ari kutizoni kana wakabatwa positive usina masymptoms woita mazuva anokwana iyo usina masymptoms tinenge takutokuti watova ecase yatinenge takutoti recovered case.
Amai vamadziviri amai Viola Madziviri vanoti kana hama dzavo dziri kuvasema zvichitevera kubatwa kwakaitwa mwana wavo nechirwere ichi vanoti ivo vave kuzeza kuenda kumigodhi kunochera mvura zvitoro kunotenga zvokudya nokuti vave kuonekwa semunhu ane mapere mbudzi.
Tinotonzwa kupongonyara kuti ende pepe pekuti uda kutenga kana pakangoungana ungana iwo unotongozvisudurudza unotoona kuti anenge atongokuziva anenge akutongokuti kuti anarega itisuduruki yao waira.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa inoshanda neZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti kusarurwa kwevanhu vane COVID-19 kuri kuitika munzvimbo dzakawanda, kusanganisira vanhu vanoshanda nezveutano avo vanofungidzirwa kuti ndivo vane ruzivo pamusoro peCOVID-19. Dr. Murambidzi vanoti kusemwa nekusarurwa kunokonzera kuti vaye vanenge vaita marwadzo vasaongororwa, zvokuti vanopedzisira vaparadzira chirwere ichi vasingazive kuti vanacho. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode, avo vakaonekwa vaine COVID-19 mushure mekuongororwa, vanoti zvakakosha kuti munhu wese aongororwe kana aine chirwere ichi. Zimbabwe sedzimwe nyika dzepasi rose iri munational lockdown senzira yekuedza kudzivirira kupararira kweCOVID-19 iyo yauraya vanhu 132 kusanganisira vaive gurukota rezvekurima vaParents Shiri. Ndakamirira Studio 7 mubudiriro 3 muHarare, ndinikiri mudzamira.
Munhau dzemitambo, pakave nekufara pamwe nekusuva kuvatambi venhabvu vemuZimbabwe avakaita fararira pasi rose. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Willard Katsande naKama Billiard vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo Kaizer Chiefs yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeABSA Premiership yarova Polokwane City 3-2. Kaizer Chiefs yave nemapoints 52, mapoints 6-6 pamusoro peMamelodi Sundowns yaPeter Ndlovu iyo iri kutevera. Billiard naKatsande vakatamba mumutambo wakakosha uyu. Kupemberera kwaKatsande naBilliard kwatevera point imwe chete yakatorwa nemuraridzi wemuno Kaitano Tembo, apo chikwata chake cheSupersport United chakaita mangange 1-1 neBloemfontein Celtic. Point e yasiya Supersport ichiri nemaroto ekutora mukombe weLeague sezvo vari pachinhano chechina nemapoints 40 nerimwe chete. Kwasara mitambo mishanu kuti makundano aya apere. Tembo asimudza chikwata ichi zvinodakadza kubvira atambidzwa basa reurayiridzi kwafamba makore akati wandei ari mutevedzeri. Muteveri wemutambo wenhabvu vaWebster Chimusasa vanoti varayiridzi vemuno vakaita saTembo ndivo vanofarira kutambidzwa basa rekurayiridza maWarriors.
Tinofunga kuti takuda maloka coaches edu anoziva kubvira grassroots kuenda kumusoro, like ana Kachona Tembo acho vanoziva mamirira akaita bhora remuZimbabwe zvichienda kumberi zvichidaro.
ZvaTembo zvauya mushure mekunge chikwata chatino kadewere cheLyon chakapinda masemifinari eUEFA Champions League varova Man City 3-1. Lyon yave kusangana neBayern Munich nechitatu iyo yakazvambura Barcelona 8-2. Parizino kadewere ari muHarare umo ari kuchema mukoma wake Prince uyo akashaika svondo rapera. Asi Knowledge Musona haana mufaro mushure mekunge AS Upen yakazvamburwa 4-0 neClub Brugge. AS Upen yadzika kusvika pachinhano che15 kubva pachinzvimbo chepfumbamwe. Musona uyo akatamba neClub Brugge akazobuditswa achitsiviwa naMartinez Diaz. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chavhiringidza upenyu hwevakawanda. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vave 132. Vatungamiri venyika dzemusadic vopeta musangano wavo wepagore vasina kuzeya nyaya yeZimbabwe. Kunetsana pakati pekereke yeRoma nehurumende kuenderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.